ngokuthi asuthe nasi kumaphorisa makuseni because ndibanyore ma-statement avo ndingawabetsera kunyora mawo ndencaution because ayipapho tikazoenda kukoti tikazophinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa peidi saka pamasubmissions acho akazotaura zvakawanda wanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresi zavo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varikugara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine miri zhonga because nation iri volatile zvine zvakawanda wanda zviri kuitika saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandiwe mukasopo isisi maadresi ava avapa hapana chitonzero sekuti mupurisa ati haasi yavo hana kana evidence yakaisa kukoti kuti haisii then takazovataka the strength of the case yavo kuti havana kana nyaya because vaitaura mupurisa aiti dakaisa demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge yavaifesa manje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code vaisingafaniranirwi evidence necharge saka pakuzotaura ipapo majitazovunanesi kuti haa zvauri kutaura izvi hazvinofambirana akazovati maakis persons anga vapoepa $100 each and then the matter was remanded to musi wa5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru weAtuzi zvakamirawo sei
vakasungwawo ngumakuseni but vakazonzi ngavaende kukoti tozodzokera tapedza koti nemadzina anga asenda kukoti vanhu vezvakaitika kukoti izvizvi zvemachaji zavo kuti ari hongo patabuda kukoti vazoti haa tichavadi hatichavasungi ngavaende havo kana tichizovada tichazokuudzai tichazovafonera kuti vauye saka havana kuzvisungwavo
saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakadi
hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful hapana kuitika mirizenga hapana kuitika musindo vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC radii iri kuitika mangwana muno kwamutoko saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare saka vakapiwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.